Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamabvu 11/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemi rendiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rozivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi veZANU-PF pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vari kunonga svosve nemuromo. Makwikwe 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe razivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Sangano iri rinoti rinourongwa hwekuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno richiratidzira kunyunyuta kwaro pamusoro kwekwarinoti kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira. Sangano iri rinotiwo ratozivisa mapurisa pamusoro peurongwa hwaro uhu. Kuratidzira uku kuri kurongwa kuitwa zuva richatanga musangano weSADC uyo uchaitwa kwemazuva maviri muHarare, kunyange hazvo vakawanda vari kutarisira kuti kuratidzira uku kunogona kunge kuri kunangana nekuvhiringidza musangano uyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo vasiri kudayira nharembozha yavo, asi mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakazivisa veruzhinji kuti vakaisa mapurisa akawanda nyika yose ayo vanoti achange achichengetedza runyararo munguva yezororo remagamba pamwe nemusangano weSADC uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanya ire.
Ichokwadi semacitizens yeZimbabwe tiri kunyika chikuru chati tichitema nacho chekutanga ndechemaunion ekabhisi zvaitwa muzimbabwe kuchinga kwavapinda kuchinga kwavanhuka ridha kuti vakawana chere tiri kunyika pamusoro pazvo ugaro wemuzimbabwe hausina mira zvakanaka nekuti ndechekutanga tati kudzinza nacho kuti makare akedyshwa vanhu vekumakare vakutonga mhosva saka zvinobva kudzimba rekwani takuchema pamusoro penyaya yekuti aiwa mhosva ngaite irimwe newai asina mhosva haana mhosva kuti makare vanyatoona kuti aiwa zvavanda zvizvi hazvina kumira zvakanaka. Chechuu chatichema nezvacho ndechekuti zviri pachena kuti muzimbabwe pfodzi dzezimbabwe hadzinamira zvakanaka. Fadha Girikuya yakataura zviri pachena kuti pfodzi dzimba dzinofanira kugadziriswa. So tangochemuonawo fadha Girikuya. Saka makuya zvekare kumusha kufanira zvakanaka kufanira kugadzirisa muri kumborerei. So ndezvidzidzo zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatakutizise nyika yese yezimbabwe.
Mapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira?
Haisi nyaya yekupiwa mvumo waJonga, inyaya yekuziviswa mapurisa. Vaziviswa, vaziviswa. So kana vaziviswa mvumo tinaye kare mukofini yezimbabwe tinowanzozvizivaisu kuti bumbiro rakanyorwa hakuna riri pamusoro paro hakuna kwasote bimbiri. So kana kani wakare lika pasari nika yose mbume takaitiwa. Hapa takuko zifuma kusota ya webiwe yeti makirani chikunye mbagwa. Chineze zika mutemo zili pisitu. Zaku mapurisa kutu wangu wana kutu zili zero sakanaka. So hakini kwa zisa isi.
Takanzu kwa mapurisa chitaura kuti waka gadzirira kuranga. Wachanga wachi endere ramberine kuratizira. Wawari kutu waruda waka ngani samusangano. Uwe sadik. Amuone rechizwe sanjozi. Wanawe Zimbabwe wachanga wachipinda mugwako.
Ya nane nganya zanyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira chekudya vobata chamhoro wavana iye mwana anga vafumbira nyika kana vadaro vaexpose aizvi nemutungamiri wenyika yeZimbabwe wati vamunangako kuti isu tiringotaiwa honai vana vasinga vaenda kumajere honai hatina chekudya honai hatina kunyika zvakanaka votora chamhotirova votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya vafumbira nyika yaizvi isu kana vadaro vatibvadzai matiretero asi kudzosera kumashure anotipa simba rekuenderera mberi kuti tikasimba kuti tizvisunungure.
Avanga vari mutauriri wesangano reconcerned citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire vari parunare nestudio 7. Asi murongi wemisangano muboka revechidiki mubato rezano PF vataura ikandishaya vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachakanganisa musangano.
Isusu musangano tinoda runyararo sezvakataurwa nemapurisa edu kuti akachengetera runyararo kana kuine munhu anofunga kuti anokwanisa kukanganisa kuitika kwemusangano wenyika dzesadhak uchaitika muno nemhirizhonga mapurisa akagadzirisa vanhu vava vaenzi vedu vari kuuya ava havasi vanhu vemapato anopikisa vatongi kunyika dzavo vanotoziva kuti kana munhu aita humesa mukono anotsvasvangwa sezvakataura purezidendi saka hatina dambudziko kana zvirizvo zvavafunga vachifungidzira kuti pamberi pavaenzi aparohwa mwana pamberi pavaenzi venyika mwana anorohwa.
Vataura ikandishaya vanove murongi wemisangano muboka revechidiki muzano PF vari parunare muHarare nestudio 7. Vana veZimbabwe mangwana vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akarwira hondo yerusununguko. Vazhinji vevakarwa hondo vachiti havana chavanacho chinoratidza kuzvipira kwavakaita makore makumi mana nemana hondo yapera. Zuva iri riri kucherechedzwawo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema-chema kuti bandiko revakarwa hondo yerusununguko rave kushandiswa mukushungurudza vanhu mune zvematongerwo enyika. Sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, Ambassador Christopher Muchangwa, vanoti kunyanga hazvo semagamba erusununguko vakagadzirira kucherechedza zuva ravo mangwana vachirangarirawo vamwe vavo vakasara kuhondo vanofunga kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti upenyu hwavo hupunduke. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitarisa zuva remangwana.
Tinoremekedza zvikuru zuva ramagamba ramangwana. Nyika yeZimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda zvikuru revana vechidiki vakanga vakuti isusu zvekuti tirambe tichitongwa nevapambetsumu vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi. Pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki madzivai wayo kubvira 73 kusvika 79 patakazvisununguka pavashanu rega rega vakaenda kuhondo tinangoti vaviri ndevakadzoka vari vapenyu vamwe vese vakatsakatika muhondo iyi. Saka zuva ramangwana iri tinoripawo hugamo hwakarema hwakakodzera kutendera ugamba hwevana vemuZimbabwe.
Kune vamwe ambasada Muchangwa vechidika vaakuti aiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirirei painga iri nokuti upenyu hapana zvauri kurakidza kuti hwashanduka. Zvii zvamungavataurirawo?
Haa, vanhu vane nungo vanonetsa nenyanya hadzishaiki. Iye zvino muri kuona nyika yedu yave neparenji itsva inonzi ZIG inosapotwa negoridhi. Vari kuchera goridhi iyayo vana vadiki vanochera goridhi inopfuura 20 tons pagore rega rega. This is more than 2 to 3 billion US dollars iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhi reZimbabwe. Zvinokoita vamwe vanhu avo idi vane inope vane pfungwa dzakadzungudzwa nekumadekero vanongopiwa kuti vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika. Hatingabatikana nevanhu vakadaro. Tinobatikana nevavo vanotarisira mangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa ezveupfumi zvekubatwa kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga.
Kwouyawo nyaya imwe ambasada Muchangwa yevakarwa hondo, pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita, munotiwo?
Ichokwadi ichocho inonyinyidza zvikuru sechiyamiro yemaveterani kuti mararamiro avo haana kodzero. nekugona kurwa kwatakaita kukunda maBritish. Isu ani yekutanga inoti yabudirira kuhwisa toenda kunotonga toita marombe isiri ikahwina dini ani dzese vagumirese vanenge vahwina ndo vanowana vakaisa muromo wavo pazamurimendi vachiyamo. Izvi hazvina kuitika muZimbabwe. Saka hurumende yekutanga yemusekond republic yakatiregerera asi tiri kufara kuti hurumende yekasekond republic pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongu hazvii nekuti vakapakatika asi vachiri vapere ivavo ndiyekari yekuti zvino zvataakuvaka mataundi matsva pana manhidzo dzaakuitika sindura tichawanawo mukana wekupihwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji munotiwo.
Manyebozo unoti vanhu vakabva vari pakati pemakore 2019-2023 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira nyika iyo vazhinji vakasiya shamwari dzavo masango zvada kutaura kuti vanhu ivavo vanhunzi vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo variyo vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachinini. Kune vanhu vanenge riri nepfungwa dzenyika dzekumateberero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuZimbabwe vakavazvambura pahondo yechimirei ndo vanofambisa shoko ravari kutaura irori. Saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa.
Vanga vari sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association ambasada Christopher Mutsvangwa vari parunhare muHarare nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa azivisa nhasi svondo kuti vanhu vafa mushure mekuondomoka kwevhu panzvimbo inorasirwa marara muKampala, guta guru reUganda, vasvika kugume nevatatu apo vashandi vari kuedza kufukura vangadai vakawirwa netsaona iyi vari kuramba vachienderera mberi nebasa. Zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda mumasvondo adarika, chimwe chidimbu chemarara munzvimbo yoga inorasirwa marara muguta iri chakaondomoka nechishanu usiku, chakaparadza nekufushira dzimba dziri kumucheto kwenzvimbo iyi apo vanhu vakanga vachakarara. Mutauriri wemapurisa vaPatrick Onyango vati vanhu gumi nevana vanunurwa kusvika pari zvino uye vamwe vanogona kunge vachakafushirwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship vasimba rashenyama dzavo avo vanonyora mabhuku uye vakatanga sangano rinobatsira vechidiki kutanga mabhizimusi regumi guru. Namuzware Chiedza Mlingwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Ngatinzwei vanyama dzavo vachitsanangura.
Tadzidza zvakawanda zvinoenderana nemabhindauko emabhizimusi kuti mabhizimusi anovandudzwa sei, anoshambadzwa sei, uyezve unowana sei mari kana yakawanda kana uchida kuti basa rako rienderere mberi. Mazano marayiranwa, ndasangana nevanhu vakawanda vanobva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica. Saka vamwe vacho tatoumba ukama, tatoumba ushamwari, tatoumba kuti tichabatana pamabasa atagara tichiita segumi guru kuti basa redu rienderere mberi zvakanaka.
Kuvamwe vechidiki vangada kushuvirawo kuti vapinde muchirongwa chakadai, ungati kudii kwavari?
Vamwe vechidiki vangade kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, ndinovakurudzira chaizvo kuti vatore mukana, mukana wakanaka, mukana unoita kuti basa raunenge uchiita rienderere mberi. Ndovakurudzira kuti vasangane nevamwe vakambopinda muchirongwa ichi, vapihwe mazano ekuti kana vachida kupinda vanoshandisa sei.
Taita zvakare uri kuroona Muzvare Mlingwa nezvechirongwa ichi.
Iyi kanga taka wanda, but ni chikuru shanda wana ndecho kuti pane upenyu after fellowship. Iko zvino kanga tichito celebrate umwe weku Ghana, anonzi Joel afakuno wina iyo 2024 Young Impact Leader Award. And noraza kuti last year yanga yakawinwa neumwe. And noraza kuti zvatinoenda tichizonoita kumacommunities edu tapedza chirongwa ichi. Ndo zvinozoita kuti munhu urambe uri munhu ari impact for macommunities ako. Kuti upenyu hunotanga panopera fellowship. Saka enda zvidzidza kuti ndichange ndichiramba ndiri in contact ne alumni, nevanhu vekunoku, nema embassies kuitira kuti basa rangu rambe richiendera mberi.
Sister Sao zvimwe zvezvinhu zvisinga wanzo tariswa pawakasvika munomu ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakakushamisa kana kuti zvawanga usina kutarisira kuti zviriko kuno kana kuti zvinoitwa kuno.
Chikuru ini chandakaona because ndanga ndiri ku presidential precinct. Ndakaona kuti vanhu vatema vatinoti susu maAfricans nema black nema African Americans. History yedu yakabatana zvikuru nokuti pane vanatateguru vedu vakatorwa from different countries kunyanya kuna Ghana nevamwewo kuna Liberia vakatorwa vachiunzwa kunoku kuti vazo panguva yekusabatwa zvakanaka kwevanhu vatema. And tinoona kuti ma challenges acho anopa ma opportunities as well because zvinoratidza kuti tinogona kubatana tese paku create ma solutions tichishanda pamwe chete kuresolve ma solutions ari muAfrica tichistrengthena nema relations edu yekunoku kuAmerica.
Pane zvakawanda zvamadzidza muri kuno, muri kuona kunge zvichava nyore zvakadii ku zvishandisa madzokera kuZimbabwe.
Ndikuona kuti it's going to be quite difficult. Right now we have a SADC summit that is coming and we're seeing kuti our government is clamping down on pro-democracy activists. Recently tikuona kuti namatai kwekweza wekuwilid avabatwa paairport vari kutorwa. Zvinhu zvatinoona kuti as my youth we're trying to lead from a positive aspect. Rototi tinoshuvira kuti dai hurumende yedu yagona kuona kuti hatisikuedza kushoresa zita renyika. We are actually trying to work together navo kuti tisimudzire nyika yedu iratidzikewo pama platforms ari international kuti tiri vanhu vanoremekedza ma human rights. Zvino kana vachionekwa vari vanhu vari kusunga ma students ekuzinaso vachisunga vamwe 78 avo ndivo vari kuramba vari mujere hazvizotipe zita rakanaka kunze kwenyika. Saka tiri kuona kuti chero nesuwo pachine dambudziko rokuti vanogona kutitora sevanhu vari kurwisana navo isusu tichingoedza kusimudzira nyika yedu panyaya dzedemocracy, human rights and good governance.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muzvare Chiedza Mlingwa vari pamwe chete navasimbarashi nyama dzavo. Ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa stondo rinouya. Ini ndini Tabakanyuve ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka, iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu,
Ndinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chatinokupai shondo rega rega. Ini ndini Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na madzimai message vanonamata vari mukereke yechipostora yeJohani Masowe yechishanu vati ndenguo chena. Madzimai tinokukwazisai nokuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Kwazwai mushamarari, kwazwai vateereri.
Madzimai tine nyaya pano. Chakatanga riini chipostora?
Chipostora chakatanga mugore ra1931.
Kupi?
Chakatanga mugore ra1931. Chichiane mupostori ainzi mushori waGandanzara achiziva nezita rekuti baba Johani aibva kwaRusape. Ndiye akapfekwa nemweya mutsvene kuti atange kereke iyi.
Sei muchinzi nguo chena asi munongopfeka zvichena chete?
Tinonzi nguo chena nekuti tinopfeka zvichena hongu. Uye chinamato ichi chichitanga chichiuya nababa Johani, izwi rakazoburukira pana baba Manuel ndivo vakazotsanangura kuti tinofanira kupfeka nguo chena tiri vebvudzi pfupi.
Bvudzi pfupi kuramurire musvuu.
Bvudzi pfupi tikureva kuti tinogerwa musoro hatizoite hedu musvuu asi tinogerwa hedu musoro. Asi chengete bvudzi.
Alright. Saka ipi chipostori chenyu chinosiyana papi nedzimwe postori dzatinonzwa dzakatekeshera munyika?
Johani Masowe chishanu inosiyana nedzimwe postori. Chekutanga mapfekero sekutaura kwanambuita isinopfeka zvichena. Uye chinamato chedu chinotanga icho musi wezuva rechina yatinoti Jestens ndopainotangira. ichitangira nemuzuva rechina nenguva dzenhatu ichinoperera nemuzuva rechishanu nenguva zvakare dzenhatu ropa tinopedza gestation dzedu ndo mazuva atinonamata china nechishanu asi mamwe mapostori anonamata nemuzuva resabata vamwe vanonamata nezuva resvondo
tinonzwa vamwe vachiti kumapostori uko hakuendwi kuchipatara kunorodzwa vana vadiki kunorodzwa vakadzi vakawanda imi kwenyu zvinofambiswawo sei
kujuwa nemasuwe chishanu hatirambidzi vanhu kuenda kuchipatara asi tinofamba zvakare nezunzi mumweyo unogona kunge uchirwara nezvenyika kana kuti zvedenga zvinouya nekupakusiyana muzunzi mune ratondo kutsanangura kana pane muteuro waunokwanisa kuitirwa wekuti upore unoitirwa muteuro asi kuchipatara hatikurambidzi kuti uende uye hatirodzi vana vadiki kujuwa nemasuwe chishanu hatina mutemo wakadaro
opa madzimai apa murume mumwe chete anobvumidzwa kuita madzimai mangani
murume mumwe mukadzi mumwe ndo mutemo wedu watinofamba nawo kujuwa nemasuwe
mitemo yamunotaura yemunoiwana kupi tinonzwa kuti hamuverengi bhaibheri
hongu hativerengi bhaibheri asi mitemo ine gumi tinongofamba nayo nekuti tiri kufamba tine maprofita tiri kufamba tiri mumweya tichifamba tichiteerera izwi mudzimu unoera ndiwo mweya mutsvene sekufamba kwakaita vazuru vakafambawo nemweya mutsvene zvakazenge zvonyorwa nemaprofita mumabhaibheri rinodai kuverengwa nevapenyu saka tinofamba tichinzwa izwi mudzimu unoera kutaura kwawo zviri kuitika zvichaitika nezvakamboitika saka tinofamba tichiziva hatifambe tiri murima
panyama apa ndonzwa vamwe vachiti nyama haidyiwi here kana kuti vamwe vanoti nguruve chete here pakamira sei apa
isu tinofamba tichitevera mitemo tine mitemo yedu yechipostori yatinodai kutevera yejohani masuwe chishanu hanengati yechipostori nekuti mamwe mapostori handizive mitemo yavo hongu nguruva hatidyi hatidyi mhuka dzisingadzei kana dziri hove hatidyi hove zvakare dzisingapari ndiwo mitemo yedu
dai tiine nguva yakawanda tichatsvaga rimwe zuva zvakare mangwana mupamba umu hamuchazombodzokazve pamwe vamwe vachaita mubvunzo pamwe vamwe vachaita zvekutaurawo pahurukuro iyi asi hatingakuregei muchienda tambokuwanai tiisiyiraiwo vateereri shoko rimwe chete ramungavasiyirewo nhasi
zvandingasiyire vateereri mukati mezuva ranhasi ndechekuti mwari rudo chinhu chakakosha uye mazuva ekuguma kwenyika auya nekunosvedera osaka muchiona pasi radai kupinduka dai tiri vamwe dai tanamata tanamatisa tatsvaga izwi nguva ichiripo chikuru kudzidzisana kunamata tidzidzisana tiri murudo areruye
tinokutendai madzimai mesineji aiwa mazvinzwira vateereri togumira pano kwanhasi ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ndokupai zvakare chimwe svondo rinouya nemusi wesvondo anokuonekai nemufaro ndimi Evans Zeminga ndiri muwashington dc
aiva tinotenda zvikuru Evans tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like kwaya chine kambo jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa sezvavimbiswa naEvans teererai zvakare svondo rinouya apo achakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo tombotarisa mamiriro akaita mutambo kana kuti makwikwi e2024 olympics ari kufrance uko ari kunzi ari kupetwa nhasi nhasi america ndo iri pamusoro nemamenduru anokwana kuita 126 pa126 pane 40 kana kuti makumi mana egoridhe ichiteverwawo nechina ine makumi mana menduru dzegoridhe ne91 menduru dzose dzayawana iyo france inove iri kuhosta kana kuti iri kunge iriyo ine makwikwa aya munyika mayo ine menduru dzegoridhe 10 nenhanhatu 16 kuchiti menduru dzose dzayakawana mumakwikwa aya dzichiita 64 totarisawo zviri kutevera kumakwikwi iwayo olympics chikwata chezimbabwe chevamhanyi vakaremara kana kuti paralympics chinoti chiri kupiwa manyukunyuku nevamhanyi vakamirira nyika kumaolympics egore rino vanoti tapiwa makarau namakanaka charamba avo apo chiri kuendawo kufrance kunokwikwidza makundano e2024 paralympics ari kutanga musi wa28 mwedzi uno michael kariati anotiudza kuti zvakamira sei
muraridzi wevamhanyi ava eliot mujaji anoti ari kuudza chikwata chake kuti chinofanira kutevera tsoka dzacharamba namakarau avo vakaita mukurumbira mushure mekunge vapinda mufinari yemujaho we 200 meters kuma Olympic Games ayo ari kupera manheru ano muParis France.
Sana medu wakuinda kuno kukizao, tuluwa kutitingo wapa encouragement yekuti vaite zakanaka.
Makarau na Charamba, waka tumuzira zita renyika, pa mwene mazita avo, apo waka itava mwewe wa manyiwa sere, waka pina mfaina remuja uyu. Izo, zakafadza nyika ese. Kunyangi azo, vasina kuzo wana menduru, nengo, ye National Athletics Association of Zimbabwe, va Patson Mderedzi vanoti vamhanyi ava vakasimudza mureza wenyika ne pavakasvika apa.
Vakomana vedu Charamba na Makarau internationally vakatisa pamap senyika. Aiwa, zvinofadza chose. Isusa Association yenaz National Athletics Association of Zimbabwe tinonzwa kufara pamwe nevanhu vose munyika yedu yeZimbabwe nezvakaitwa nevakomana vaviri avo.
Mujaji anoti vamhanyi vake tinotenda bango na kuda kwase chigwedere avo vachamhanya 100 meters vari kutarisirawo kusvika mufinari uyezve gadziriro iri kuenderera mberi.
Best vari kutenda avo zvakanaka, vari mugood shape. Competition isusu tukuenda kuno computer ati tukuenda kuno wetzira man numbers.
Muderedzi ano Zimbabwe haifanire kudzokera shure asi kudarika pakasvikwa na Charamba na Makarau mundera mangwana rayo.
Hatisafaniri kudzokera kana kuti kucheuka shure asi kuramba takatarisa mberi kuti tidarike zvaitwa apa. Haisi nyore kusvika apa.
Asi mujaji anoti Charamba na Makarau vakasimudzira unyanzvi hwavo vari kuAmerica uko kune zvikwanisiro. Achiti iye Zimbabwe haina zvekushandisa nedzinhandare zvakakodzera izvo zvinofanira kugadziriswa. Chikwata cheZimbabwe chiri kusimuka musi wa 23 Nyamavhuvhu kuenda kumakundano eParalympic Games ayo anozopera musi wa 8 Gunyana. Nasi mumhanyi weZimbabwe wenzendo refu kana kuti marathon Rutendo Nyahora agumira munzira murwendo rwake asi nezuro Isaac Mpofu akapedza ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe makundano mamwe cheteo. Totarisa mutambo wenhabvu. Manika Diamonds 0, Herentals 0, Wange 0, Chegudu Pirates 0, Highlanders 1, Ngezi Platinum Stars 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusoro soro ndeizvi: FC Platinum 45 points, Simba Bora 44 points, Ngezi Platinum Stars 39 points, Highlanders 38 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvungu yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rinozivisa nezvourongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi vezano PF vamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu, hurumende ichiti ine umbowo kuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kuronga kukanganisa musangano uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwawo nderusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vasina chinoratidza kuzvipira kwavakaita. Makwikwe 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Standikile Musanga.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.